yanga nyaya tukutazana nayo inyaya yekuti Zimbabwe yanga isina chirongwa chakadai cheresident concept. Nekuti tax kubvira pakutanga kwetax tachingotaxwa mumari inowanikwa muno mukati menyika inonzi source base. Saka zvazvinoreva ndezvekuti chikonzero chida kuziisa makambani nevanhu ndekuti vanhu vanzwisise kuti tiri kurevei kauti chiti residence based. Bhozi, kana takuti residence based kureva kuti nyangwe munhu kwaanenge ari mari inenge yakutaxiwa. Saka tinotibatsira kuti isu tikaziva nevanhu vakaziva vanoarenjawo zvinhu zvavo zvakanaka so that havazotaxi vasingazivi because it's a complete change a system.
Pindaiwo ipapo vachichoni, pane zvamuri kuonawo zviri kuitika mungati hurumende iri kushambadzira here iro bhiriri?
Kushambadzira kwacho kwakangofanana nokupinda muvanhu vakawanda vasimboziva nezvebhiriri rokurabuda havo munyusipa dziri news dzisaurwa kapati kwanga yacho vachizashoma unozoziva kuti chitukidika nokuti vamwe vanomhanya kuchema kuti tax haifanira kuwedzerwa kanti haifanira kuiswa matax manyuwani but vasinganzwisisa kuti zvinofamba sei kanofuwa havazoshambadzira bhiri acho ndakazva kuti makaitwa mameetings eparliamentary committee ka vanhu vakaupiwa short notice saka vakawanda vanomboziva kuti kune meeting iri kuitiwa saka vazhinji havatomboziva nezvetax bhiri acho.
Regai ndidzoke kune mi vatapera, zvii zvakakosha zvatingade kuziva zviri mubhiri iroriri?
Chokutanga ndechekuti nyaya yeresidence concept inoreva kuti munhu woga woga chizvarwa chemuno chinofanira kunge chitekswa muno. Kambani yakagadzirwa muno nekambani inotongwa nevanhu vemuno inofanira kutekswa muno. Endi chechipiri, kune nyaya yekuti mama expense atinofungidzira kuti anga achisubtractwa kana kuti kubiswa mumari dzedu dzatinozotaxiwa anogona kunge achichinjwa kuti anga achirambidzwa kusubtractiwa kana kubviswa. Saka zvazvinoreva ndezvekuti tinoita kutekswa mari dzakawanda kukunda zvazviri kuita pari zvino. Ende chechitatu, mari dzakafanira nekutengeswa kwedzimba nekutengeswa kwemashezi dzava income tax kureva kuti hadzisisiri capital gains. Zvazvinoreva ndezvekuti kana dzava income tax unenge wakutekswa sekuti uri mubusiness rekutengisa mashares whatever kana net property mabuildings ekubasa emabusiness inedza kuite zvinge business income. Saka zvine impact pakuti marets tinogona kuona achiincreasa kana dzakuuya kubusiness income. Endi zvimwe zvezvakakoshera mukati mebill imomo mune zvimwe zvakachinjwa zvakafanana nemabenefits nokuti chirongwa chebhiri iri rakanangana nekuwedzera mari kuhurumende kureva kuti riri kutora kuvashandi ndichitora kumakambani. Saka izvozvo zvinofanira kunge zvichizikanwa nevanhu kuti zvinova afekta papi.
Vachichoni, munoti kudii nezviri kuvandudzwa izvi?
Chokwadi kuti hurumende inoda mari kuchiopareti saka inofanira kutsvaka mari muvanhu asi manje mari yacho ikazoti wandei manje matax yacho akawandisa then vanhu vebhizinesi vachatanga kutambura manje havachakozivi kuti chitaka bhizinesi nekuti vachitsva kutaxwa pamari dzavo vatoti vanomeka endo kuti vanhu vari kunzewa vanomboiswa bhizinesi zvabhika vanobva kuti hanyika inova isatratifi panyaya dzetax satenda kumwe kuri nani. Saka ikoko kunofanira kuita balance nakuti vasanyanya kukwidza matexi vacho kuti vanhu vabva vatozeza kubhadhara asi vavatoda kuti vakwidze zviri kuti vanhu vanonzwawo vari kafordwa kubhadhara vasanyanya kudifa too much. Sezvabhizinesi madiki ka iko zvino vaakutotambura kubhadhara tax dzacho dziripo idzodzo tanoona kunge dzerowedzero manje vanotambura kupfuura zvavari izvo zvokuti vachizva mupedza vavati ase vasabhadhire mataxi achingowanda nekuti anenge awandisa.
Regai ndidzoke kwamuri vatapera, pane chirongwa chekuti vana vezimbabwe vari kunze vanenge vachibhadharawo iyo mitero iyi, zvinenge zvichifamba sei?
Chiripo ndechekuti vana vekuvari kunze kwezimbabwe vanenge vakubhadharawo mitero iyoyo ndokunge mwana wacho adzoka mukati menyika ino nyangwe musi umwe chete mukati megore. Hazvireve kuti kana aenda zvachose asingadzoki anenge akunzibhadhara. Ukangodzoka ndo paunonzonzi unobhadhara nokuti uri chizvarwa chemuno.
Todzoka kwamuri imi vachichoni, munoona here imi hurumende ichizosvika pakuteerera zvimwe zviri kutaurwa nevanhu? Nekuti vamwe vanenge vari kuti panenge parida kuitwa chimbi chimbi yekuti bhiri iro riringe ribva ratambirwa nedare reparamende.
Ndinoona kunge vanogona kuteerera zvimwe zvacho asi kwete zvese nekuti vauda kuti varaise mari saka zvimwe vakanoteererawo asi havazoteereri zvese ndomandovandinoita inini nokuti mari vari kutotsvaka nemasomatsvuku chaiwo.